Ini chakaita kuti ndinyore nziyo yeStudio 7, iyo inonzi Studio 7, ineyo kuti ndakarangarira kubva nguva refu ndiri munhu akateerera Studio 7 kubva mukati megore ra2006 ndaiindujuswa nemuzukuru wangu anonzi Roko. Saka kubva ipapo zvakandifadza zvikuru kudzama richingoitevera. Saka mukufamba nemukugara ndakati ndingaitaiwo chii chatingatenda vashamariri vedu vanobata basa usiku namasikati vachitora nhau pakasiyana-siyana panorima panogozha vachitipa nhau dzichienda mberi. Saka zvinhu zvakaita kuti ndide kuimba uye futi nemushure mukutisiya kwakaita baba Banga natete Sandira Nyaira ndakarwadziwa zvikuru. Ndinoo zvakakosha kuti vanhu vachiri vapenyu tivatendewo uye futi tivaimbirewo nziyo kuitira kuti navo vafare sesuwo vateereriwo, zvinoita navo vave vanonzwa kufara, nokuti zvinhu zvakakosha zvandakaona izvozvo kuti tiite chinhu chakaita saichocho.
Aka kambo kenyu kekutanga here muupenyu kuimba kwamaita uko?
Aka kasi kambo kangu kokutanga ndofunga kambo kwechisikisi, nokuti kune kamukambo kandakambotanga kuimba ndichiimbira redio yeSouth Africa Ikwezi FM yeChindevele cheMpumalanga. Zvinova izvo zvakazoita kuti ndirambe ndichiimba ndikabudisa nziyo dziri 2 unoedza kuti nasuno katikatarisawa paredio Ikwezi FM iyoyo panouya mushamarara anonzi Big Show kuma5:05 kubva muvhuro kusvika 5 panongotambiwa promo yandiringa ndichitaura ipapo. Saka zvakaita kuti ndizoita dzimwe nziyo dzandakaita maringe nekuimbira rwendo kufamba, tikazoita futi nziyo yandakaimba nechizvarwa cheSouth Africa chinonzi Paul Culture, iye achiimba nechiNdebele maneshona kudzamara tazobudisa iyi nziyo yeChi6 inova inonzi Studio 7.
Chii chikuru chamungati chakakukosherai panhepfenyuro yeStudio 7 zvekuti mungasvika pakuburitsa kambo?
Sezvamunoziva, Voice of America, VOA Shona, VOA Ndevele iredio yakakosha, iredio inobata zvinhu zvinoitika, iredio inobata zvinhu zviri pasi pasi, zvinhu zvakaomarara zvisingafungutwa nokuona zvinoitika. Ndo chinhu chakaita kuti ndide redio iyi. Kumakore 16 ndateerera ndakaona zvakakodzera kuti ndigone kunyora nziyo, ndigone kuimba nezvevoice of America, nokuti iredio yakakosha uye futi inopa vanhu vateereri opportunity dzakawanda uye futi ichifonera futi vateereri nenzira dzakasiyana-siyana. Saka zvakaita kuti ndisarudze redio iyi nevatori venhau ava, nokuti vanoshanda kushanda kwakaomarara, dzimwe nguva vashanda zvinorwadza, vashanda zvinosiririsa asi nhau dzichibuda. Saka zvakaita kuti ndivaimbire, ndivatende nebasa guru ravanoita, nokuti vanoita basa guru rakakosha zvikuru, nokuti ndo vatori venhau vandaka tora nguva refu for 16 years ndichivateerera. Saka zvinhu zvakandipa shungu izvozvo kuti tivatende vasiri vapenyu, tichitenda basa rinoti Mwari denga varipofadza vakomborere.
Vanoda kuteerera kambo kenyu aka mufundisi mwoyo vanokavana papi?
Ndoda kukurudzira veruzhinji vana veZimbabwe vanoda kunzwa nziyo inonzi Studio 7 vanoenda kuYouTube kwaRichard Moyo votsvaga ipapo Moyo waseZimbabwe voti Studio 7 vanobva vaiwana, vobva vanzwa nokuti songu yakakosha.